tinotenda hurongwa hwekugadzirira nyaya yekufemberera makore 20 years hwava pamwe nepamusoro tichange tichiitira kunonzi kurufaro stadium musi wemugovera musi wa28 September muri mudunhu reHarare.
Tiri kuona kuti mambenge muchirambidzwa kuita misangano nemapurisa vachibaya, rwendo runo mapurisa ari kuti kudii?
Hongu takatopiwa mhinduro svondo rapera kuti tienderere mberi, saka mapurisa vakabvuma kuti tinge tichienderera mberi negungano redu ririko musi wemugovera musi wa28 September Rufaro Stadium mudunhu reHarare.
Muri kutarisira kuti kuchange kuchiuya vanhu vakawanda zvakadii uyezve vakaita sei?
Kutange kune mavhuna marara, vanhu vatange vakazara chose, nokuti ichiitiko igungano guru riri kuungana vana vese veZimbabwe vanova vakawanda vatsigiri veMDC. Saka richange riri gungano rakakura chaizvo zvokuti munhu wese, nzira dzese dzichange dzakananga kuHarare kuRufaro Stadium musi wemugovera unova musi wa28 September. Saka tiri kutarisira gungano rakakura chaizvo. Ndingaenderera mberi ndichiti inini tichange tichipemberera ushingi runova dingindira, kana tinoti simu dingindira redu, tichange tichipemberera ushingi, kukura kwemusangano wedu pamwe chete nekukunda kwatagara tichingoita musarudzo dzose kubva mugore ra2000.
Pane vanyarikani here vamuri kutarisira kunge vari pamusangano wenyuyu vachibaya?
Tine hama dzakati wandei dzatakakoka vemaopposition party kubva kurona Zambia kune dzimwewo nyika vachange varipo ipapo kuzotikuta kupemberera nesu, nokuti musangano wedu tine ukama hwakanaka chose nemapato akati wandei anova ari murijeni vari kubve kwenyika kunana Zambia, kunana Malawi, Tanzania, vese vatanga varipo kuzopemberera nesu.
Ko matunhu ari kunze kweZimbabwe anova matunhu enyu MDC ari kutarisirwawo here kunge ari pamusangano uyu nemugovera?
Musangano wedu tine maprovhinzi anokona kuta matatu anoti South Africa, UK pamwe chete neAmerica, tozova nemadistrict kunana Botswana, Zambia, Namibia, vese vachange varipo.
Mataura imi nepamusoro pedingindira ramuri kushandisa gore rino, zvii zvapa kuti munge muchitsvaga dingindira rakadaro?
Dingindira iri mwana mai angu rinongotsanangura, unoona kuti tikanangana zvikuru sei nenyaya yeushingi, nyaya yekurwisana nechihurumende chinenge chimbunyikidza kodzero dzevanhu, vanhu vachirobwa, vachisungwa. Munoziva kuti patiri panaa vakatanga nemusangano wedu, purezidendi wedu wokutanga vatangirai hatisina, vana vaGibson Sibanda hatisina, vana vaLeni Mojumbu hatisina. Tine hama dzakawanda dzakatsakatika dzakaparara parwendo rwedu rwekuda kusunungura vanhu veZimbabwe. Kuramba tichingoshingirira kuenda mberi tisunungure vanhu veZimbabwe ndihwo ushingi hwatiri kutaura nezvahwo. Kukura hongu 20 years is not a joke. Zvadova 2 days handimuona mai. Saka ndo zvapa kuti tinge tichibuda netimu iyi kana kuti nedingindira iyi.